hanira kana kavatereri tinosangana zvakare mangwana nanhasi uri musi wechitatu mbudzi 22/2017 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvozvi zvindabva kune vari kucelebrate. Ndichori kusina noise ndikuedza kufunga kuti chinganyatsoitika chaicho ndechipi kuti because ndine mutarisiro wekuti vanhu vane zvava kutotarisira.
Vakarwawo nderusununguko vanoti vanhu ngavafare asi vanofanira kuziva kuti havafaniri kukanganwa chazuro nehope mushure meunge vamugabe vasiya basa.
Ari zvino ari kutonga ndimupoko kuzikumbiriro remutemo rinotaura kuti izvo kana purezidendi akafa kana kuti akaresaina anga ari last acting vice president anotora saka papasara one vice president chete zvoreva kuti ndimupoko but mupoko uyu anotonga 90 days kuri kusvika pekuti zvanhu yapa zita kuna Speaker of Parliament kuti mutungamiri wedu ndiuyu saka zano ikaendesa zita mangwana mutungamiri wedu ndimunangagwa ndiye atoo kutotonga iyi.
Vabiti vanoti pari zvino vapelekezela mupoko vanova mutevedzeri vanga vari mutevedzeri wavamugabe ndivo vari kutungamira nyika kusvika bato rezanu PF razivisa mutauriri wedare reparamende munhu warinoda kuti atungamire. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri richibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vaudza Studio 7 kuti nhasi vari kuzozivisa nyika kuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vamugabe vakasiya basa nezuro mushure mekunge dare reparamende rainge roumba komiti yekuvaferefeta kana kuti kuvaita impeach kuti vabviswe pachigaro. Asi munyori wezvemitemo mubato rezanu PF vaPatrick Chinamasa vanoti vaimbova mutevedzeri wavamugabe vaEmerson Mnangagwa vachadzoka munyika nhasi kuti vatore mhiko yekutungamira. Vamunangagwa vatendawo mhuri yeZimbabwe kumashoko avatumira kuvatori venhau nekubvisa vamugabe pachigaro vakati vanhu vanofanira kushanda pamwe chete kuti nyika ibudirire. Asi munyori musangano revakarwa hondo vaVictor Matema Danda vanoti rwendo ruchiri rurefu.
Ndandiripo paverengwa tsamba naSpeaker weParliament saka ndiri kuzviziva kuti vasiya basa vamugabe.
Mazvitambira sei?
Ndazvitambira new challenge pakuti zvakaoma safeguard victory kudarika kurwa kuri nyore pane kuzochengetedza nekuzadzisa zvido zvekurwa saka ini pachangu instead maybe yekucelebrate nditori nehomework yekuti saka zvinozovei zvinozofamba sei ndiri kuona zvangu excitement iri mune ama mapolitical players maybe vanga vasati vajoina politics kunana 1980 patakamboita kufara kwakadai vamwe vanenge vatove reckless and so on. Asi challenge yatave nayo yezvino ndeyekuti taisa culture yekuti vanhu veZimbabwe kunyange vakapesana pamafungiro nemaitiro asi kana vaona nyoka yapinda mumba vanobatana voirwisa. Saka izvozvo ndozvautozongoitika kuti nenguva inotevera kana vanhu vakasashanda vanongopedzisira vabiswa nenzira imwe cheteyo. Iri kundinetsa ndeyekuti taenda kunozvima takawanda seZimbabwe pakudya tichange tiri tese here ngatimboti zvinodyiwa zvacho zviripo. Saka mibvunzo yandisati ndapindura ndofunga handisati ndapindurika pairi kuda ndichazopindurika kana president vari kuuya vamisa cabinet yavo. Ndinoziva kuti iye zvino vamwe vave kutotanga patronizing and so forth and kutopretenda kuti takatine mimdhara zvazofamba zvakadai ende takatambura in the hope of getting post. Saka atidi kuti tione mistake yanga ichitwa naMugabe yekusatarisa kuti munhu anokwanisa here basa izvi. Zvinhu zvakaoma. Iwe kana uri mutungamiri dzimwe nguva unofunga kuti munhu andiri kupa basa zvaanga achiita nezvaanga achiratidza ndo zvaanoramba ari. Iroro rinosvika roita gororo. Unogona kupedzisira wobhulemewa nekuda kwemunhu iye. Saka ndinoona mutungamiri ari kuuya ari munhu ane basa guru randisingazivi kuti anoriburitsa zvakanaka sei nemhaka yekuti ndo ari key pekuti timu inoestablishwa ichave neinganzi cohesion here nyika inoiona ichiti kudii vanhu vedu vaakuongorora nemhaka yekuti tavasunura maziso zvasiyana nezvekuma1980 and so forth. Saka ndinofunga kuti purezidendi Mnangagwa pari zvino munhu anotori neheadache yekuti apa ndopamisa sei apa ndopamisa sei nyika haina mari yakapera and zvakawanda zvakapedzwa. Mari dzakatorwa dzikanoiswa kunana Hong Kong kunana toita sei kuti zvidzoke zvinhu zvese izvozvo. Saka inini izvozvizvi ndabva kune vari kucelebrata nditori kusina noizi ndirikuedza kufunga kuti chinganyatsoitika chaicho chaicho ndechipi kuti because ndine mutarisiro wekuti vanhu vane zvavaa kutotarisira and zvinoda kuti maybe first 100 days zvinhu zvinge zvaakutaridza kuti zvinodii kana kunyange kwozoendwa kumaelections vanhu vange vaona kuti pane mapositive signs. Saka zvino pane dambudziko semuzano PF pane dambudziko even rekubatanidza pati yanga yaondongwa nevakare vaenda.
Munyori mukuru musangano revakarwa hondo reZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda vari parunare muHarare. Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvazvipira kurara muAfrica Unity Square nhasi kusvika vaMugabe vasiya chigaro. Kuti tinzwe zvaitika apo vazozivisa kuti vaMugabe vanga vachizosiya basa, regai tinzwe kubva kutorerwe nhau Patricia Mudadigwa.
Amai Nyarai Mabhoko vanoti vazadzwa nemufaro mukuru nekusiya basa kwavaMugabe. Amai Mabhoko vanoti vaMugabe vanga vave nemakore akawandisa vachitambudza vanhu.
Ndiri kunzwa kufara nekuenda kwaita purezidendi nekuti vakatanga kutonga mai vangu. Inini ndikabereka vana vangu nanhasi vanga vachiri kutonga, ngavaende ende hatichadi kuvaona tangatichitambudzika makore esawo. Iyo zvinhu nesetiyezi vakatanga kutonga zvichiberekwa. Ngavaende vaMugabe, ngavaende tafara nekuenda kwavo. Tafara nekuenda kwapurezidendi Mugabe. Zvaita mari yakuuya mahusa takurarama zvakanaka muZimbabwe.
VaGladwell Banford vanotiwo vava kutarisira kusimudzurwa kweupfumi nekuuya kwevemabhizimusi munyika.
Tiri kufara nekurizaina kwaita Robert Gabriel Mugabe nekuti tikuda zvinhu zvakashanduka, tikuda economy iri stable, tikuda mainvestors kuti auye. Isu tiri vanhu takadzidza asi hatina mabasa, tanga takutoita zvimwe zvinhu zvisina kukwana. Vanhu vazhinji vakoma nevaninina takabvisa madrugs kuti tibvise frustration nestress yange ichitinetsa nekushaya mabasa. Mugabe atogona because dasina kudaro nhasi tanga tiri kudzokera kumba taida kunomufosa iko kwanga ari ikoko. Asi tinotenda Mwari kuti vadayira munamato yedu. Tikuda kuti economy ive stable, mabasa auye. Ndo zvatiri kushuwira izvozvo.
Kuenda kwavaMugabe kwafadzawo vachatenda chavasiva.
Ini ndinonzi tatenda tavasiva ndinogara kuHatfield muno muZimbabwe. Ini ndafara chaizvo nhasi because tanzwa kuti vaRobert Gabriel Mugabe vasaina vaenda. Endai musadzoke, musadzoke futi. We are so excited, riri kufara. Nhasi mafaro kuAfrica Unity Square. Tichafara kusvika tadonha nekufara nokuti Comrade Robert Mugabe vaenda. Endai musadzoke, tiri kufara. Nyika yese iri kufara nhasi.
mumwe mugari wemuHarare vatakudzwa show vati vari kutarisira mutungamiriri anowanisa veruzhinji chekubata.
Tafara zvikuru neRobert Mugabe aenda sikuda leader anouya anotungamira food on the table kunyanya kuvanhu anoema welfare evanhu mabasa kuvanhu vana kuzvikoro everything. I think pakadaro is good. Inangu hadina leader wandoda kuti ndinominate. But ndinongoda leader ane maqualities ekulidza munhu ekulidza nyika kuti nyika yedu iende kumberi.
Mozhare Sekaistole vati mushure mekushungurudzwa kwemakore mazhinji nehurumende yava Mugabe, nhasi vari kufara nekuti vasunungurwa. Amai Mo Blessing Mujuru vaudze Studio 7 kuti vanga vasingambozvifungiri kuti vaMugabe vanga siya vega chigaro.
Ndakatisingazvifungiri tikutobva kubasa ndopatanzwa mabvera kurira kuti haa zvaita handizvozvo.
Kusiya basa kwaitwa navaMugabe kwava kureva kuti vakadzingwa semutevedzeri wavaMugabe vaEmerson Munangagwa vave kutora basa ravaMugabe zvichitevera chisungo cheZANU-PF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iko zvino tochienda kwaMutare uko kuna Lloyd Amoyo kuti atiudzewo kuti vanhu vatambira sei kusiya basa kwavaMugabe uko.
Mumwe vagari kwaMutare varamekita pera vanoti utongi hwavaMugabe hwange honetsa nyika yose.
Ndatofara kuti varizaine nokuti vaMugabe vakwatinetsa munyika munomu. Tarogona masoja akanaka spiriti and wagona zvakanyanyisisa. Tikufara tapa New Zimbabwe new beginning and mabasa ese akuvhurika pari zvino so tikutofara kuti tina mabasa akawandisa. Matimino nati tautavhura manje tega manje nokuti masoja atibatsira munhu anganetso and akati chikwambo chemunhu chaje.
Vashuwa pedyo vanoti kubvuma kwaita vaMugabe kusiya basa zvinhu zvakanakira nyika.
Ari kuita vanhu kanotoradza mafeelings avo towards mudharaunda angatinetsa dzaakufara at least dzaakutanga kuti one zvinhu zvinogona kunaka.
VaPatrick Chiso vanoti kuvapo kwaMugabe kwange kwakasungira vazhinji mikana yokuita zvinofambira mberi.
Takasungirwa play kune vamwe vanhu vakadzingwa basi vaigonogadzira nyika but vaingodzingwa zvisina musoro saka izvanaka mani ngatiipamberi nekugadzira nyika ngaagadzirise zvese zvainetsa tida mari munyika tida mabasa tida mabasa onai vanhu ari kunetseka Zimbabwe kana zvigona kuti ngatitogarwe ngariite zvarinoita ngariite mabasa munyika rogadzira zviro zvogadzirwa kwete kuti mari dzinongotorwa dzichingoenda zvisina musoro.
Vaivanzi Gore vanoti vose vakange vatizira kunze nekuda kwekudzvanyirirwa kwaMugabe vave nemukana wekudzoka munyika kuzoshandira nyika yavo.
Danaka vanhu vese vakatiza vakaenda kune nyika dzese kuda kutiza nyaya yaMugabe dzokai kumba tuyaitigadzirise nyika yedu zvakanaka hatisina chinhu chekuita pamunomo aenda aenda Mugabe mabasa ngaaite Mugabe amama uya kumba vana vese uyai kumba vanoita kuSouth America uyai kumba chouyai kumba izvozvizvi tatenda.
Vanesumberi vanoti vava kutora mbudzi 21 sezuva rerusunguko rwenyika yeZimbabwe.
Very happy kuti Mugabe asiya basa and this is our independence day. We never thought this day would come on your life. So happy independence to everyone. Pamberi nechino chiwenga
amai Alice Dube vanoti vari kupemberera kwazvo.
Aiwa tiri panguva yekufara nezvaita president kurapa taku
nezuro maneru wakapaza chitoro chechopisi chinova chavambekele zela mboko awa vayembo vemtewe dzere wa Mugabe ndaka mira studio 7 Mamtare ndini Loida Moyo.
Kuseyao nyaya yekusiya basa kwa vamugabe tabatawo mutungamiri webato rinopikisa People's Democratic Party vatenda ibiti.
Tirikunzwa kufara kana kufamba kwacho tichaita kunge tichamhanya tisina kupfeka nhasi. Nhasi kuchabatwa mapenzi akawanda marari mukuzoti upenzi hwokufara. Tirikufara kuti baba ava vazotiregererawo saka nhasi tombofara mangwana tichaita matambudziko akawanda vachauya vachatizoti vachaita sei. We are the ngoro dzavo dzine pfuti yadzoti vachaita sei, but for nasi we are happy. Tomorrow we fight tomorrow's problems tomorrow, and our challenge ndeye kuti tichada kuvaka nyika yedu tiri pamwe chete to build an inclusive society. We tatrakidza pasi rose, we shown the whole world kuti togona kuita zvinhu zvedu tichiteedzera mutemo tisina kuurayana tisina kunyanyotukana. We can do our things in a peaceful way. So taita example icha startwa ni vakafunda vanoita politics ne political studies makorano uya hati nhasi tirikumbofara mangwana ticharovana nevacha wevava and tinoda kumeka sure kuti hakuna mwezve munhu achaita Mugabe muno hakuna zvemwe achaisa nyika ino mupoketi yake tinomudambura kunyanyanya zvatakaita Saturday mumastreet emuZimbabwe.
Tindiana ari kutungamira nyika pari zvino uye zvinozofamba sei tichienda mberi.
Pari zvino ari kutonga ndimupoko because bumbiro remutemo rinotaura kuti izvo kana president akafa kana kuti akarizaina anga ari last acting vice president anotora saka papasara one vice president chete zvoreva kuti ndimupoko but mupoko uyu anotonga 90 days uri kusvika pekuti Zanu yapa zita kuna speaker of parliament kuti mutungamiri wedu ndiuyu. Saka Zanu ikaendesa zita mangwana ichiti mutungamiri wedu ndimunangagwa ndiye atoo kutotonga iye kunenge kwangomirira chete kuti achitwa swear in na chief justice. So that is going to happen I'm sure before Friday. So ngwena ndiye ari kutonga but even though asati ane matongo.
Saka vampoko ava matinozofambiswa sei nyaya yavo Zanu PF inofanira kungoita mukati memazuva 90 aya chete
90 but 90 kamenzi unogona kuita within the first 5 seconds within the 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours. You don't have to wait for 90 days. Constitution, within 90 days, the party is zita. But the assumption in Constitution, the party is out of the Congress. Yeah, you're a zita.
Upfumi hwenyika hunenge husina kumira zvakanaka vabiti chii chingaitwe kuhugadzirisa sezvo vamugabe vasisipo kudai.
Pakutoda nyanzvi pakutoda kuti tidhile nemastructural issues chekutanga pachaita challenge yebudgetary support pachaita challenge yemacroeconomic stability pachaita challenge yemahuge expectations because vanhu vakawanda vari kutotarisira kuti hazvatopera tatomi independence but you and I know kuti hazviweke like this so the economy is going to be a nightmare but it's not impossible. But pachada shangwiti dzinosenza.
Vamwe vari kuti panomboda kuti pa umbwe hurumende ingafanobata matomu imi mamchiti national transitional government ne zvakadaro daro. Ndo zvinofanira kuitwa here apa kuti zvinhu zvifambe mukugadzirisa matambudziko ese akasangana nenyika.
Ya izvo tobvumira nazvo ndo zvatakabvumirana isu kuve MDC Alliance. Tobvumira nazvo nokuti hakuna ba shasha ingati inozvigona yega iyi ndezvekutobatanidza toisa musoro pamwe chete semazimbabwens tokumbira vari dzemari kuti timhingine tifambise nyika yedu so it's going to be a challenge but it's not an impossible one but none of us can think that he can go alone.
Tabatawo vaimbova muteedzeri wemutungamiri wehurumende muhurumende yemubatanidzwa muzvinafundo Arthur Mutambara.
Nhasi izuva guru muZimbabwe. Vamugabe vasiya basa. Vamugabe vakatonga Zimbabwe for 37 years. Vanga vagarisa pachigaro. Uyezve vanga vauraya nyika yedu. Saka tafara chaizvo kuti vamugabe vadini varova pasi. Asi chikuru ndechekuti toitei vamugabe vaenda. Zuva ranhasi ndechekuti ngatigadzirei nyika ine matongerwo akanaka. Katigadzirei nyika ine upfumi hwakanaka. Katigadzirei nyika ine mabasa, nyika ine zvipatara, ine zvikoro zvinoshanda. Saka basa guru ratotanga nhasi paenda vamugabe. Yes, tiri kufara asi ngatisafarisa ba maningi. pane basa apamberi apa. Nekuti mukana wauya kuZimbabwe, mukana wugadzisa nyika yedu, kuti sarudzo dzedu, for example, wesarudzo dziri pachena. Ikonomi yedu iwe ikonomi yakasimba ine mari yayo. Upfumi hwedu hweupfumi hunoita mwana weZimbabwe awe nemagariro akanaka. Saka ndiri kuti izvo nhasi harisi zuva reZANU-PF, izuva remaZimbabweans ose. Vanhu vakaenda mustreet, takaenda mustreet musi weSaturday, hatina kuendera ZANU-PF pahwi, takaendera Zimbabwe. Takaendera kuti ngatidzingirei vaMugabe pachigaro tigadzire nyika. Saka vana veZimbabwe ngavabatane vasimudze nyika ive nematongerwo akanaka, matongerwo anobatana nenyaya rebumbiro remutemo, matongerwo akajeka ekuti nyika yedu iende mberi.
Saka zvii zvingade kuitwa kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika aya muzvinafundo mutambara?
Chekutanga inyaya yematongerwo enyika. Panyaya yematongerwo enyika tiri kuti ngatigadzirei mitemo yesarudzo, mitemo yemidziya, mitemo yakashata ngaibviswe munyika. Vanhu ngavasarudze vatungamiriri vavanoda muna 2000, muna 2005, muna 2008, muna 2013, sarudzo dzedu dzanga dzakasviba. Ngatigadzirei nyika yedu kuti sarudzo dzedu dzive dzakanaka. Vanotungamira Zimbabwe, vanotonga Zimbabwe, vave vatongi vakabva kuvanhu. Chechipiri inyaya yeupfumi. Ngatigadzirisei upfumi hwedu kuti vana veZimbabwe vave vanova neupenyu hwakanaka. Zvikoro, mabasa, zvipatara, minda, zvese izvozvo izvo zvinoda kuti zvive zvinogadziriswa kuti zvaitika nhasi zvive nemeaning. Zvaitika nhasi tagadzira Zimbabwe itsva.
Professor Mutambara, vamwewo vari kuchema-chema kuti tinogona kupembedza ng'anga neinobata mai, vachiti vamunangagwa kuti vawandudze zvinhu zvinogona kunetsa zvakare.
Inyaya yakanaka yavari kutaura iyoyo. Ndosaka tanga tiri muno muZimbabwe tichiedza kuti chatiri kubvisawo Mugabe izvi, hatiri kubvisawo Mugabe kuti vamunangagwa vapinde ba hwi. Handizvo zvatiri masitsi muno tichiuma muZimbabwe, tiri kurubvisa kuti vamugabe vaende tigadzire nyika yakanaka. Saka tinodayira kuti ivo vamunangagwa kana vapinda vaita president nepati yavo, vatanzwisisa kuti aiwa kuenda kwamugabe haisi nyaya yeZANU-PF chete. Some of us, inini pandiri panapa, takarwisawo vamugabe kubvira 1987, 30 years.
Vaimbova mutedzeri wemutungamiri wehurumende muzvinafundo Arthur Mutambara vari parunare muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yestudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Zvichakadaro, vaimbova mumiriri weAmerica muZimbabwe vaJohnny Carson vanoti havana kushamisika nekusiya basa kwavamugabe, vachiti zvange zvave pachena kuti utongi hwavo hwainge hwosvika kumagumo.
I'm not totally surprised by what has happened in the last 24 to 36 hours. I expected after the military intervention that it was only a matter of time before he was actually removed from office, either by the military or the party or the parliament. And I think all three have worked together to bring him down. His resignation today is an important milestone in Zimbabwe's history.
Why is it important?
Robert Mugabe has been in power for 37 years, one of the oldest leaders in the world to today. He was, in fact, the George Washington of his country.
mutauriri vaimbova mumiriri weAmerica muZimbabwe vaJohn Carson tichitaura navo vari muno muWashington DC. Zvichakadaro mutauriri weState Department muAmerica muzvare Heather Newett vati vanotarisira kuti Zimbabwe yave kutora gwara idzva uye kuti ichaitawo sarudzo dzakachena nekusiya chigaro kwavamugabe.
What we saw today, the resignation of Robert Mugabe, is a historic opportunity and historic moment for the people of Zimbabwe. The people of Zimbabwe have firmly voiced their desire for a new era to bring an end to Zimbabwe's isolation and allow the country to rejoin the international community. The future of Zimbabwe, though, has to be determined by the people of that country. We look forward to and hope for free and fair elections. What they will do in the meantime is what we hope. We continue to urge unwavering respect for the rule of law and for established democratic practices.
His house arrest by the military last week as a coup or not?
Well, I think what we saw was impeachment proceedings had discussed that, and he made the ultimate decision to resign. So that's what I have. Those are the facts that I have before me. Those are the facts that I have to share with you.
So you can't address whether
there are certain. I'm not going to take that bait.
Mutauri weState Department muzvare Heather Newett. Ko vechidiki vanotiwo kudii muZimbabwe nekusiya basa kwavamugabe? Tabata muzvare Maureen Kademaunga.
Blessing ndine mufaro mukuru, andizive kuti kurota here kana kuti zviri kuitika. Sekuziva kwako ndiri mumwe wevanhu vanga vachirwira shanduko kwemakore akawanda, tichiona zvizhinji zvanga zvichiitika munyika medu zvinosanganisira kudzvinyirirwa pamusoro penyaya dzematongerwo enyika, kwozoti nzarawo zvayo yakangozvimirira nenyaya yehurumende yanga isingafambise basa rehurumende zvakanaka. Koti nyange iko kungotaura chete iwe kunge uri muAmerica uchibroadcastawo ipapa inyaya yekuti mamedia freedom kwanga kusina zvakawandisa zvatanga tichiita tichimbunyikidzwa, asi takaramba takashinga takangoti saka kwandiri pandakanzwa nezuro kuti aiwa mukuru uya azoresigna, ndaitova ndiri padyo nepaparliament tiri pakati pekukurudzira mamembers of parliament kupasupport kumamembers of parliament kuti ndavaenderere mberi neimpeachment. And ndakafara, ndine mufaro wekuti handizive kuti ndinoita sei. Ende chakanyanya kundifadza ndechekuti ndichinzwa nhau idzi ndakabva ndanzwa ruzha panze kuse Harare yese vanhu vakapinda mumigwagwa, ende vaiva mumigwagwa kunyanya vaiva vana vechidiki nezuro mautiku vachifara kuti tisu tine ranhasi redu ranga rakatodiwa nemukweguruyu, asi ramangwana redu rakuraitisa kuzvava nani. Aiva, zvinofadza.
Imi sevechidiki kudai, zvii zvamuri kutarisira kuti zvinge zvichiitwa mune ramangwana?
Tichitarisa ramangwana riri zvino zvinotangouya, ratingati short term plan. Isusu zvatiri kutarisira takanzwa kuti vatiri zamupf rakataurawo kuti sezvo vabatisa mukuru vavabatsirana kuisa mukuru anga ari wamukuru vebato vavo zvakare vane mumwe wavakuisa pari zvino tichienda kuelection. Saka isusu chatiri kuda ndechekuti tichibva tataenda chimbi nyaya yekuti maelectoral reforms aitwe kuitira kuti patinoenda kuelection gore rinouya tipinde mumijawo yemakwikwi iwaya, munhu wese achikwanisa kuzvikampenera, munhu wese achikwanisa kuunganidza vanhu vachena kutaura zvisina kurohwa zvisina kumbunyikidzwa. Baso reZimbabwe Electoral Commission richiita basa raro risingaudzipi zvekuita. Saka tiri kungotarisa kuti zvakawanda zvichachinja.
Muzvare Maureen Kadimaunga vari parunare muHarare. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vakarwa hondo irisununguko vanoti vanhu ngavafare nekusiya basa kwavamugabe asi vasakanganwe chazuro nehope. Mutauriri wedare reparamende vaJacob Mudenda vanoti vachazivisa nhasi kuti ndiani anenge otora chigaro chavamugabe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 pawebsite yedu inoti www.voanews.com. ndokusiyai mina ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.